Mukuru vanoona nezvekusununguka kwakanaka kwemadzimai akazvitakura mubasi rezveutano vaBernard Madzima vanoti vana makumi maviri nevapfumbamwe pavana chiuru chimwe vari kufa vasati vakwanisa mwedzi wekuzvarwa. VaMadzima vanotiwo vana makumi mashanu nevashanu pachiuru chevana vanozvarwa vanofa vasati vasvika makore mashanu. VaMadzima vanoti uwandu hwakakwirira zvikuru zvichienzaniswa nedzimwe nyika.
Tikatarisa Zimbabwe iko zvino izvi tinoonekwa kuti pavana 1000 vanozvarwa 55 vanofa vasati vasvika makore mashanu paevery 1000.
VaMadzima vanoti ndufu zhinji dzevana vari pasi pemakore mashanu munyika dzinokonzerwa nemabayo nevana vanozvarwa nguva yavo isati yakwana. VaMadzima vanoti zvikamu gumi kubva muzana zvevana vanozvarwa muZimbabwe vanozvarwa nguva yavo isati yakwana, vakati asi chakakosha kuona kuti vana vachengetedzwa zvakanaka zvinoita kuti vasafe.
Pamalive births muZimbabwe tinoita 400 to 500,000 vana vanozvarwa, and about 10% of vanenge vari preterm. Chakakosha ndechekuti vana ivava kana vazvarwa vari susceptible kumainfection, kune zvese zvinokwanisa kuuraya vana because vadiki havakwanisa kudya zvakanaka.
VaMadzima vawedzerawo vakati nekuda kwekuti zvikonzero zvinoita kuti vana vazvarwe vasati vakwana nguva yavo hazvisati zvazivikanwa pasi rese, kuvachengetedza zvakanaka ndonzira yoga inoderedza ndufu dzevacheche ava.
Zvikonzero zvekuti vana vanozvarwa vari mapreterm kunyika dzese hachizikanwa, but sometimes vamwe vana vanozvarwa vari preterm.
Mukuru muwadhi inochengeterwa madzimai akazvitakura kuHarare Central Hospital, amai Dade Gertrude Pedzisai, vanoti kushaya zvekushandisa zvakakwana pachipatara ichi ndokumwe kunokonzera kuti varasikirwe, kunyanya nevana vanozvarwa nguva yavo isati yasvika.
The place in nzvimbo yacho inenge ine vana vakawandisa. Vakawandisa vana vacho kudaro, kubayisa pamibhedha yacho inodiwa, mibhedha inenge iri mishoma. Asi neinfection control hativhumidzi kuisa vana tutu, saka tinongambomuisa mubasonet then tozoti quickly remove mwana iyeyo ipapo tikangowana mubhedha, then tomuisa pamubhedha. Vana ava havakwanisi kufidha zvakanaka, vanenge vachida kumbobatsirwa nemadrip. Sometimes tinenge tisina mishini yacho yatinoshandisa kuti drip rifambe zvakanaka because zvavanopuhwa zvinofanira kureguletwa into small minute doses because vana vadiki stereki.
Amai Pedzisai vanotione kuda kwevanasikana vanozvarwa vachiri vadiki, avo vanenge vachitotyawo vana vavo vakazvarwa vasati vasvika, vana mukoti vanenge vaita basa guru. Amai Pedzisai vanoti kushomeka kwavana mukoti dambudziko guru ravari kusangana naro. Zvisungo zvesustainable development goals zvinokurudzira nyika kudzikisa uwandu hwevana vanofa vari pasi pemwedzi kuti vasadarike 12 huye 25 kune vari pasi pemakore mashanu pavana chiuru chega chega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.